Vaimbi wakawanda kusanganisira Thomas Mapfumo, Zex Manatsa, Alec Macheso, Nicholas Zakaria, Pikika Samba, Mechanic Manyeruke na Nicholas Zakaria ndevamwe vapinda mumunamato wekupemberera upenyu hwamutukudzi nhasi kumba kwake kuNorton. Vachitaura pamunamato waitwa pamba pamutukudzi kuNorton nhasi, vachamisa vati apo vemapato ezvematongerwo enyika vachiparadzanisa vanhu, vaimbi vakaita savamutukudzi vanobatanidza vanhu nenziyo dzavo, vatenda mutukudzi nebasa raakaita uye vati akabata basa guru mukubatanidza vanhu munyika.
Ndava matongerwo enyika tinoparadzanisa vanhu. Ava ndivo vanobatanidza vanhu. Havaimbiri mapatwa, vanoimbira nyika. Havaimbiri munhu, vanoimbira vanhu. Havanyonganisi, vanobatanidza. Saka varume, ini tanda kushedzera tribute yangu kuna vamutukudzi nebasa ravakabata. Basa rekubatanidza nyika, basa rekutukudza, kusumudzira rudzi rwedu. Ukaenda America vaTrump vanoziva kuti kune muimbi ane mukurumbira kuZimbabwe.
Mumwe muimbi ane zera natuku Zex Manatsa audza Studio 7 kuti nyika yarasikirwa zvikuru nekushaika kwamutukudzi, uye iye nevamwe vake vakaita saThomas Mapfumo vachaendesa mberi basa rasiyiwa natuku.
Zvinorwadza kuziva rangu takatanga tose tikashanda pamwe chete ndinakatanga mutukudzi akaa kumba kwangu asina zvinhu tikafamba testi mumashows dzimuuza kuti zvinhu zvinoitwa so.
Thomas Mapfumo uyo akashandawo namutukudzi ari muchikwata cheWagon Wheels ati arasikirwa zvikuru nekushaya kwamutukudzi uye anofara nebasa raakaita panguva yake.
Vatiri vanhu vanowirirana ende anga ari munhu wehondo ino ndasiyiwa ndandege inoona saka nechisuo chikuru zvekuti ndarasikirwa ani ndarasikirwa chete Zimbabwe yese yarasikirwa.
Bazi rinoona nezvemutambo reNational Arts Council pamwe nemumiriri wenzvimbo yaaigara yeNorton muNational Assembly vaTemba Muliswa vakatonyorera kuhurumende kuti mutukudzi apiwe ruremekedzo rwegamba renyika kuti avigwe paNational Heroes Acre. Hurumende yatambira chikumbiro ichi. Mutukudzi anotarisirwa kuvigwa nemusi wesvondo ashaya ave nemakore 66 uye asiya mudzimai Daisy, vana nevazukuru. Ndakamira Studio 7 kuNorton, ndini Godwin Mangusha.